mumwe mugari wemuHarare vaGod knows homwe vati gore rinoranga rakavaomera zvikuru vakati izvi zvavakuwedzerwa nekukwira kwemitengo. Vahomwe vati mitengo yechikafu chinodyiwa nevanhu zuva nezuva ndochiri kunyanya kukwira.
Mitengo mamiriro akaita izvizvi hazvinatombomira musha. Nezuro chaichai takatopinda kuona kuti nyama yakakwira zvisingaite. Ndinofunga kuti $9.80. Hazvitombofadza, tichatarisa kuti gore neranga rakatooma zvakanyanyisa. Isusu sevanhu vanozviitira mabasa avo tinoenda kuti kamari kakako nekrismas yatiri kupinda kuti dheniwe towana zvinhu zvinenge zvakati chipei. Asi zviri kutorwadza, hatina mari yacho, asi at the same time zvinhu zviri kudhura zvisingatoiti. Upfu chaichaiyo neyekuzvigai nekuzvigai kuti ugaise bhakidhi yavatokwidzawo futi mutengo. Saka kwese tongoti tapinda pfumvu. Tandati pamwe zvavapinda purezidendi Mnangagwa wanyowani zvichasiyano nemazuva amugabe.
Mumwe ari mune zvematongerwo enyika uye ari mutauriri weMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwai vati kisimusi kuvazhinji ichange yakaoma zvikuru nekuda kwekukwira kwemitengo yezvekudya. Vachiwai vakurudzirawo hurumende yavamunangagwa kuti ione zvaingaita panyaya yemitengo kuti varombo vawanawo chikafu chekudya.
Christmas yevanhu veZimbabwe ichange yakaoma nekuda kwokuti mitengo yakakwira zvakanyanya. Enda pana chatichaitwa nehurumende yavamunangagwa kuti idzikise mitengo inova iri kuramba ichikwira kusvika pazuva ranhasi. Zvazvoratidza kuti vanhu tichatambudzika panguva yeChristmas kuti tidye nyama kana kuti tidye chingwa nokuti mitengo nokukwira kwemitengo kwayakaita. Chiri kunyanya kutibata sevana veZimbabwe ndechokuti nyama yakakwira zvokusvika kuma$9 per kg, zvinoreva kuti varombo havachadye nyama. Chingwa chakakwira chikadzikisiwa, asi zviri kuratidza kuti zvinhu zvese mumashops zvakakwira zvokudya, zvichaita kuti varombo vatambure varege kuwana chokudya. Saka nokudaro tinotarisira kuti dei hurumende iripo iyi yachiratidza mazino, asi pari zvino hapana chavati varatidza. Tirikungozviverenga mumapepa, hapana patiri kuona kuti vatanga kufamba nendima kuti vasakure ndima yavo, nokuti totarisira kuti vachivhura indastry vachiisa vanhu kumabasa.
Nyanzvi mune zveupfumi vaFarai Maveza vati kusvika vemabhizimusi vawana mari dzekunze zviri nyore, matambudziko eupfumi haagoni kugadziriswa.
Dambudziko ratagara tiinaro inyaya yekushayikwa kweforeign currency munyika yedu. Saka dambudziko iroro ndiro rinoda kuti hurumende igadzire. Ende dambudziko rekuti harisizogadzirika nemazuva mashomanana. Zvichatitorei nguva hurumende ikadaita mashortcut inogona kutozoti tangira futi zvemamwe matambudziko. Saka nyaya ichatoda kuti tive nemwoyo murefu kuti kusvika zvanyatsogadzirika.
Zvimwe zvezvanyanya kukwira zvinosanganisira nyama iyo yava kuvavarira kusvika $10 pakirogiramu, mazai makumi matatu aiita $4 ava kumadhora mapfumbamwe zvichikwira pamwe nemupunga nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.